Ndangoti kubva pakangotanga kupararira chirwere cheebhola chekuwest Africa, ruzivo rwechirwere ichi rwakasvika kuZimbabwe ruchiburikidza neWorld Health Organization representation iri munomu uyezve neministry yeutano yemuno muZimbabwe rakakwanisa kutumbira machiremba emunomu vakatoenda ikoko kuwest Africa especially kuNigeria kuti vanoona kuti zvii zviri kuitika ikoko. Pedzezvo ngati machiremba nevamwe vanoita nezveutano vakaita musangano iye atinoti workshop paweekend yapfuura iyi, patakatarisa kuti chirwere chacho chinombouya sei, chinowanikwa sei, chinopararira sei, uyezve kuti zvii zvingaitwa nemunhu kuti azvidzivirire. Zvimwe zvezvinhu zvatakaongorora ipapo ndezvekuona kuti isusu senyika yeZimbabwe tiri papi pagadziriro yekuti chirwere chichitapinda muno munyika, tinenge tiri panzvimbo yeruzivo here kana tinenge tisina zvatinoziva.
Pane zvirongwa zvamaita pari zvino, muri kuti imi makazeya kuti nyika yakamira sei pari zvino, mungati izvo ruzivo rwakamira sei pari zvino munyika panyaya yechirwere ichochi cheibhola?
Ndingangoti machiremba nanevakoti vanorapa munomu, ndingati ruzivo rwatipararirei rwekuziva kuti zvakamira sei, uyezve vaya vanoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere izvi vakatopiwa ndingangoti mazano ekuona kuti vanoona kuti chirwere hachiita sei hachipararire munyika. And uyezve pakatouya zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vanozenge vachizoshanda nekuona varwere ivavava. Saka ndingati gadziriro yekuti pakangoita varwere vanenge vane ebhola yatovapo kunzvimbo dzakaita seanonzi maport of entry kuya kuya kumaairport nekumaborder post kunosvikira vanhu vekunze, kune zviriko ikoko maclinics nemaholding facilities vanokwanisa kuongorora munhu anenge abva kunze kwenyika. Uko kunofungirwa kunzi ebhola iriko votarisa kuti munhu anenge ane chirwere anga abatsirika sei, uyezve zvii zvingaitwa kuti asaita sei asasangana nevamwe vanenge vasina chirwere ichi. Kugadziriro iripo chaiko. Sokuziva kwandinoita maborder post ese unanyayo ana Churumbi vavava, Gate Bridge neFobs kwamutaro nePlumtree, sekretari weutano vakatotenderera vachienda ikoko vachinotarisa kugadziriro yenzvimbo idzodzo kuti zvii zvingaitwa kubatsira chi vanenge vachizoona vanhu ivo vanenge vachipinda munyika vachibva kune nyika idzodzidzo.